Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi chishanu kukazi 24-2017. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatira ura maoko zvichitevera kurwisa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi. Vanhu voungana muBulawayo nematopo kuitira kuti vapinde mumabiko eBavadei ravamugabe mangwana. Vashandi vehurumende voramba kupiwa masitenzi vachiti vanoda kupiwa mabonasi avo iri mari. Vasikana vanorarama nekuita zvepabonde kuchipinge votaura nezvekuoma kuri kuita upenyu zvichikonzerwa nekushaya mari koitwa nevarume vanovabhadhara kana vachinge varara navo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa vamugabe vari kudya vachifachura uku zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakasimudzirwa matemo. Kana muchide kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona.